mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 zvita 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatazobuda tazoona bongo zvizoratanga nechikara. Ichinzi kupana pano pakakiwa saka ava vangazvokuso kupinda kupinda zvikara vapindomu.
Nengo dzekereke yeguta raJehovha inozivikanwa nezita rekuti chechi yaAmai Chaza dzakapikisana dzikapisirana dzimba nezuro.
Ichokwadi vamabhazi vagara vachiwanza kuva nenguva ino yavanoita too busy kana kuti kushanda zvakanyanya nokuda kwokuti inenge yava horodhei inenge yava kuva inobatanidza Krims negore idzva.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti hurumende iri kunzwisisa dambudziko rakatarisana nevanhu nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemabhazi. Boka rezveutano reHealth Services Board rashevedza vana chiremba vari kuramwa mabasa kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vashandi kana kuti disciplinary committee musi wa4 mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzekereke yeguta raJehovha inozivikanwa nezita rekuti chechi yaAmai Chaza dzakapisirana dzimba nezuro munguva dzemashambanzou pamuzinda wadzo kwaZvimba. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Dzimba dzinosvika 23 dzapiswa apo nengo dzekereke idzanetsana zvichitevera kunonoka kubuda panzvimbo yekunamatira kwaitwa nechimwe chikwata. Zvinonzi chimwe chikwata chanonoka kubuda muchechi izvo zvasatirisa chimwe chikwata icho chazopisa dzimba dzenhengo dzange dziri muchechi. Vange vari muchechi vanonzi vazobuda ndokunopisawo dzimba dzenhengo dzanga dzichipisa dzimba dzavo izvo zvaita kuti nhengo dzezvikwata izvi dzirwisane kusvikira mapurisa ashevedzwa. Zvinonzi hapana kuvara zvekuenda kunorapwa. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti havasati vave kuziva zvose zvaitika uye kuti pane vanhu vasungwa here kana kuti kwete pari zvino. Vati tivabate mangwana kuti tinzwe zvizere panyaya iyi. Mukuru wechimwe chikwata icho change chiri muchechi vaThompson Manenga vati chimwe chikwata chinotungamirirwa navaGodwin Zimuto change chichida kupinda kuzonamata nguva yavo isati yakwana izvo zvakanaka konzeresa kurwisana.
Tichitanga tichiri mukanhu chechu tichiri mutemberi medu saka tazobuda tazoona bongo zvizoratanga nechikara zvichinzi pana pano pakakiwa saka ava vangazvokuso kupinda kuti vapinda zvikara vapindomu mazora saka ipapopa nokuti ari maerero netime kusiyana kwetime vaita kuti vanhu ava vakoma nekunoku vakii saka ndizotazongobuda tikaona yangu wabongo zvizorevana.
Vamanhenga vati vashamisika kuona dzimba dzavo dzichitsva apo vanga vari muchechi. Vamanhenga vati nzvimbo iri kunyanya kurwirwa inzvimbo inoporeswa varwere.
Iri ndofunga dambudziko rakatanga 1965 pamwe dzimongo mausati mabari kwakuti 1965 saka nanhasi kungofamba rakadaro nokurwira chigaro chiri papa saka tinorwirapo papatinonamatira padii patori padii.
Mutauriri wechimwe chikwata vaFrancis Rukuni vatiwo pavasvika vanhu vanga vachitemana nematombo uye dzimba dzenhengo dzavo dzabva dzatanga kupiswa nenhengo dzechikwata chavamanhenga.
Vanhu vanga vari panze, vanga vabudiswa panze pataimi ndasvika, vanhu vachitemwa nematombo nerekeni. Saka zvazoitika nezvekuti pataimi ndasvika ndopasitanga kutsva dzimba, vanhu vanga vachipisirwa dzimba ndo vanhu vanga vari panze.
varikuni navamanenga vanowirana kuti nzvimbo inoporeswa vanorwara inonzi Padivi ndiyo yakakoshera vose pamuzinda weguta raJehovha. Varikuni vati chokwadi kuti pane zvipoka zviviri zviri kurwira muzinda wekunamatira uyu.
Isu tinokoshesa Padivi, Padivi patinonamata, patinonamatira pakafanana ne Bethsaida. Tinobelieva kuti tikaenda Padivi apa, Padivi ndo patinoponera ipapo. Ungaingova chero nedambudziko rekubasa kana dambudziko rekupi, we believe kuponera Padivi.
Studio 7 yarambidzwa kusvika Padivi apo pakavigwa mukuru wekereke iyi Amai Teresa Nyamushanga, vanozivikanwa nezita rekuti Amai Chaza. Mumwe muparidzi wekereke iyi vaFilipi Musatirafa vaudza Studio 7 kuti itange yatevedzera tsika yavo isati yasvika panzvimbo iyi.
Nzvimbo ino inzvimbo inoera, zvino inosvipa nemutemo wasvika paget up. Anenge areurura ndiye unotenderwa kusvika papi, kusvika nzvimbo idzi dziri kutaura idzi. Saka ndo saka ndichiti hakutenderwi kusvika. Mwari wacho une hasha, haadi chinhu chitema. Ukasvika ipapo pane masoja aripo atisingaone, saka akaona rumwe rudzi. Saka fana neimbwa, handiti kana munhu ane imbwa pamusha pake, handiti ka. Saka akasvika munhu asingazikamwe, imbwa inomuruma.
Kune tsana mukereke iyi inonzi yakatanga mugore ra1965 asi yakazoenda kudare repamusoro rehigh court mugore ra1998. Dare rehigh court rakapa mutongo wekuti zvipoka zviviri zviri kurwira masimba zvinamate nguva dzakasiyana muchechi imwe chete. Kereke yeguta raJehovha yakavambwa mugore ra1956 kuBohera. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chiguriwa.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti hurumende iri kunzwisisa dambudziko rakatarisana nevanhu nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemabhazi panguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vakawanda vanoti vemabhazi vamwe vakwidza nezvikamu zana nemakumi mashanu emadhora kubva muzana. Vamwe vanhu vane dzimotokari vakapedza kisimusi yose nezuro vachitsvaga mafuta ekufambisa edzimotokari, mamwe ave kutengeswa pamutoko nepamukoto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGumbo.
Ichokwadi vamabhazi vagara vachiwanza kuva nenguva ino yavanoita too busy kana kuti kushanda zvakanyanya nokuda kwokuti inenge yava holiday, inenge yava kuva inobatanidza Krisimusi negore idzva. Vakambosvika nokumahofisi kwedu vachikumbira kuti tione kana tingapindidzira pakuvabatsirisa, kuvabatsira rather kuti vakwanise kuwana mukana wokuti vawane diesel. Nokuti zvokutaura kwandaita, vanhu vakawanda vaakugara pamaservice station hatiziti vachiita chii, asi vachitora diesel vamwe namadhiramu vamwe namakontena vachimhanya naro kuti vagonotengesera vamabhazi. Vamabhazi vazvo varemeravo zvakare kuti kana vatengesera diesel nomukoto ivo vochiri voita sei pamapurizes avo avanenge vachiita. Ndo dambudziko raita irorero. Saka inyaya yandinoziva yamuri kutaura ndakatirayavo kubatsira. Munofanira kuziva kuti ibhizinesi ramabhazi plus havasiri vanhu vese vane mabhazi vanenge vachikwanisa kunge vane mafuta avanenge vachipiwa kana kuti avanopiwa nehurumende kana kuti nemwe kampani, nekuti zviri kwavari kunge vakaronga kuti vanoita sei nokuwana kwavo mamafuta iwayo. Saka nokudaro vanoitavo problemu iyoyo chaizvo yokuti iko zvino voita sei maerana nokushayikwa kunenge kwaitwa diesel vodhurisirwa. Ndinobvumidzana navo pane zviri kuitika kwavari, asi kuzotengeserwa diesel pablack market kutaura kuti rinenge rabva pamwe parinenge riri. Saka kutaura kuti munyika tinenge tinaro diesel racho.
Asi kuti panyatsouye mafuta anokwanira nyika yose, mune muchida mari pasvondo?
Pari zvino kuona kwatakaita kubvira pana mwedzi waMei tichiona mafigazi aripo napamwedzi waOctobe pakazoita kuti diesel richikwira. Muna April taiva na April nana May taishandisa tingangoti 1.9 million liters of diesel ne nearly million de petrol, asi kubvira kuna October tava kushandisa 4.2 1 million liters the diesel, ne 3.8 million liters the petrol. Saka izozo zvinotaura kuti izo pakaita jambu yakareba-reba yakabata hurumende neRBZ tisina kunge takazvitarisira. Mari inodiwa pari zvino kuti tikwanise kuti market yedu inge ine fuel is about $35 million a week.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Boka rezveutano reHealth Services Board rashevedza vana chiremba vari kuramwa mabasa kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vashandi kana kuti disciplinary committee musi wa4 mwedzi unouya. Danho iri rinotevera kupiwa kwakaitwa vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano nemuvhuro matsamba ekumbovamisa basa mushure mekunge vasarudza kusateerera mutongo wedare rezvevashandi nebasa relabor court wekuti vashandi ava vadzokere pamabasa mukati memaawa 12 kubva pakapiwa mutongo uyu nemugovera. Mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende, Dr. Prince Butau, vanoti nhengo dzavo dziri kuti hadzisi kuzomira pamberi pekomiti iyi uye hadzisi kuzodzokera kumabasa kusvikira zvichemo zvavo zvagadziriswa. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi chekuti vana chiremba vakapiwa tsamba dzesuspension for mazuva 14. And then also vana chiremba vese vakanga vasuspendwa vakapiwa tsamba dzehiyeri yatinoti disciplinary action ichange ichiitwa neHealth Services Board musi wa4 January. Vana chiremba vakapiwa tsamba dzine zuva rehiyeri nguva dzakasiyana-siyana. Vamwe vakapiwa kubva makuseni kusvika manheru na 6 o'clock.
Saka muri kukwanisa here kunge muchikurudzira nhengo dzenyu kuti dziende kana kuti nhengo dzenyu dzichaenda here kuhearing?
Iko zvino semamiriro azvanu zvakaita, mamembers vazhinji vanga vachiti havasi kuda kunge vachienda kuhearing iyo. Vanga vakangomirira kungoti vehurumende vakuru vakuru vachange vachangouyawo kumanegotiations uyezve vachingotaura kuti vaadrese zvichemo zvedu. Iko zvino mamiriro azvakaita, I think for mungoro yataitawo isusu seZimbabwe Hospital Doctors Association taona kuti mamembers edu havasi kunge vachida, havasi kuda kuenda kuhearing iyoyo. Ndo mamiriro akaita zvino.
Tiri kunzwawo kuti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaitawo musangano nevatori venhau kana kuti press conference. Zvii zvavakataurawo pamusoro pemamiriro akaita zvino?
Isusu tinonyanyoturwadza seassociation yeZimbabwe Hospital Doctors Association ndezvekuti gurukota rezveutano havasi kunge vachitaura chokwadi pamberi pemanewspaper kana kuti pevatori venhau. Ndo chinonyanyohwadza isu kuti havasi kunge vachitaura chokwadi. Zvavari kutaura vari kunoti kubata veruzhinji kumeso, asi havasi kunyanyotaura chokwadi. Ndokupai muenzaniso sewekuti vanoti ivo vari kupa vana chiremba mari inokwanisa kuita ivo $1,800 iri US dollars, but pachokwadi ndechekuti hadisi kuwana mari iri mumaUnited States dollars. Mari yedu tiri kuiwana iri mumaRTGS, of which haina kunge yakaenzana. It's not equivalent to $1,800 United States dollars. So ndo zvinhu zvekusavimbika kuri kuita gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo.
Tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuti nyaya yenyu iende kudare repamusorosoro resupreme court. Ichokwadi here ichi?
Ichi ichokwadi, sezvo makaonawo gweta redu vagwisai vachiti ivo vari kutora nyaya kuti iendere remberi. Asi isusuwo tinoti takamirirawo kuti nyaya ichienda mberi kusupreme court. Tinoti we are still open, takangomirirawo kuti hurumende uyezve vemaofisi makuru vange vachiuya kwatiri vachitaurawo nesu vachinyanyoadresawo zvichemo zvedu.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Prince Butau vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Makadini Zimbabwe, ini ndinonzi Maureen Kademaunga. Ndinokushuvira izororo rakanaka rekisimusi uye negoredzva rakaropafadzwa kubva ku #SheVotesCampaign. Boka remadzimai echidiki anotsungairira kuti madzimai awanewo kuenzaniswa kwemukana mune zvematongerwo enyika. Ivai nekuteerera kwakanaka pa Studio 7.
Boys rese riri kukweshana musoro. Girls rese riri kupishana.
Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri ve Studio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Isu zvedu takakundikana kuenda kumusha. Nyaya hombe, dambudziko refuel. Hapana anonyatsotaura chokwadi. Ivo vakuru vacho vehurumende vanotaura kuti fuel izere. But vane mota dzacho vanogara muroad vakamirira fuel, saka isu takakundikana nenyaya idzodzo. Tichazoona kumberi kwatinoenda kuti zvezvakamira sei. Ndopatichaenda kumusha. Kimukoma James.
Tinoti maswera sei matimana enyika yeZimbabwe. Ndinokutendai veStudio 7 nechirongwa chenyu chamunotipa zuva roga roga. Asi nhasi zuva renhasi reChristmas anga ari mahwani. Tanga tiri kungotenderera, hapana zvakazviitwa zvine musoro. Mari chaiyo chaiyova iri kunetsa, haisi kushanda. Zvinhu zviri kukwira zuva nezuva. Ndikushaya kuziva kuti tichasvika kupi. Nyika yakamira miro yakaita hameno kuti ndiani achauya kuzotinunura pamatambudziko iwayo yatiri kuwana panguva ino yatiri. Hameno kuti takaberekerwa nhamo here yatiri kuwana iyi. Ndinengera twagehena chairo ratiri kupika pasi panapa. Tinonzi tendai Luigi, ndiri kunokubhindura. Tiri kungotamburawo tichingoita kuti makore afambe tichirarama. Ya, iwaine zuva rakanaka neChristmas kurangarira sezuvawo rakazvarwa Jesu. Hatina zvatingaiti nyangwe tiri kutambudzika.
Blai fans makadiniko paDC apo? Mukoma, zvinhu zvakaoma kuZimbabwe kuku. Uri kunzwa umwe noumwe ari kutaura zvaanoda zvenyu kunyepa futi. Nekuti Minister of Energy onaika ari kuti fuel yakazara, motikari dziri kunzi dzakaita midumbu uko kuZimbabwe kuku. Apa president wavo yo Munangagwa wacho ari kuti kupera kwemwedzi uno wefuel yainenge yanaka yavamo. Kungotaura zvinhu zvekushaya zvekuita izvizvi. Isu hatina hedu kuenda kuZimbabwe kwachoka, but zvinhu ziri kutiratidza kuti zvaka zviri kutooma wese, zvekuoma chaizvo. Zvekuti kana chine musoro chaiko chavanoita hapana. Ndaitombonzwa mazuva apera pera vana Blachinotimba vachiti Studio 7 roti itaurirwe muno muZimbabwe. Zviroto izvizvi. Vanoiwana kupi maruva vachitadza kana kubhadhara manesi chaiwo chaiwo anopa kuti vanhu vararame? Munyika medu zvinhu zvaoma. Ngavangoita zvinhu zvine musoro, vatipowo vanhu vanogona kutungamira vanhu, vanhu vakasharudzwa nevanhu, kwete vanhu vakaisiwa namasoja nezeki avava. I think kana zeki yacho yakunyatsoona kuti hapana zvayakaita, yakarasika saidi.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri asi dzisinei nechekuita neVoice of America. Tudzei zvamunofunga neMorning Show ino. Uyewo, tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Totorawo mukana uno wekucherechedzawo vari kufamba nesu vachiona chirongwa chedu paFacebook. Nasi atanga kusvika pano ndimukoma Kennedy Mujeri. Tinokutendai mukoma Kennedy nekufamba neStudio 7 muchirongwa chino chemangwanani. Give more dembe tembe. Angotiwo pfe paStudio 7. Boni nyakudzambaya, mufaro kwamuri muri yeZimbabwe. Hope muri kufara mese. Ameni mukoma Boni. Twazoona Jacob Maforo, Momo Jekesai, tiri kukuonai Luke Shoniwa, J.E. Nkomo, Anzi Morning mukoma Evans Kisimusi, takaizora bata, kuseri nekuseri. Ndofunga kwanga kwakaoma uku. Jean Cloud Jele, tiri kukuonai mukoma Tawanda Ndlovu, vangotiwo Morning. Tinokutendai, rambai muchiona chirongwa chino paFacebook page redu reVOA Shona. Moramba muchifarira nekuramba muchiuya tichitandara takawanda pano. Tinokutendai zvikuru. Nyanzvi yezvemimhanzi nemabiko vanozikanwa nezita rekuti DJ Tau vari kuMaryland kuAmerica vanotipa yavanoti ivo top 5 yemimhanzi yakanetsa gore rino mumabhuku avo ivo semuridzi wemimhanzi vanotenderera vachibika zvemitambo nekuunganidza zvizvarwa zveZimbabwe kuno kuAmerica pavanosangana vachipemberera uye vachiita mitambo yavanoita kazhinji kacho. Regai tinzwe kuti DJ Tau vakatirongera zvipi gore rino.
DJ Tau
is in the mix.
1, 2, 1, 2, how's everybody doing today? We're gonna do the top 5 countdown. My favorite songs of 2018. Sitting at number 5. None other than Ja Praiser. Not because it's a bad song, but it started at the end of the year. Enjoy this one. Sitting at number 5, Zamutana.
Zayatsiga, Zaimina, Gubungan, Gere, Gura, Siga, Dagara, Maivangu, Azufunza, Unombo, Deis, Ononda.
That's Ja Praiser sitting at number 5. Ladies and gentlemen, Zamtana, late breaking album at the end of the year. So that's why it's sitting right at number 5. I'm going to take you to my number 4 track. The number 4 track comes from the man himself, Sir Gono. Again, this song not played by a lot, but a lot of people know it. Andi Timure Mafarora Uye, Andi. And the guns are in my name. Sir Gono sitting at number 4. And then I say, Gono Gonzo, sitting at number 4. We're taking you down to track number 3. Again, this is one of my other favorite songs. We go back all the way to South Africa. Sitting at number 3 is, of course, What Do You Know?
No matter where you go,
Skeleton Move.
Remember the road that will lead you. No,
we rock parties with this song, yo. Again, it's tough to pick 5 songs.
No matter where you go, remember the road that will lead you.
I hope you like this song just like I did.
That will lead you.
Who's the number 2 and who's the number 1 track? Stay tuned.
That will lead you.
Okay, that was the song Skeleton Move by Master KG. We are counting down. We're counting down. Okay, sitting at number 2 is none other than the man himself, Mr. Winky D. Let's go.
Moyo
2018 was the year of the remake of gospel songs. We saw Zim dancehall musicians taking it to church. Very danceable and emotional track right here from the man Winky D himself, sitting at number 2.
Take out the one.
Okay, ladies and gentlemen, are you ready for the number one track? Again, this is my personal number one track, right? Killer T, the boss man, Shibababa, sitting at number one. Hanzi Atidi Hondo. Again, ladies and gentlemen, that's my 5 minutes. 5 minutes, my top five songs, 2018. Hopefully, everyone has a blessed 2019. And remember, we close 2018 with a bang. 31st of December at the African Palace. We're counting down the new year. See ya.
DJ Tao
is in the mix.
DJ Tao, vanonetsa muno muAmerica babai vavavo, nenyaya dzemimhanzi, nenyaya dzemisambo, ndo vanodaidza maDJ panoya kuno kuAmerica achibva kuZimbabwe, nevanoridza magitare, vanoya kuzoridza kuno, mukoma Tao ndo vanovadaidza vachizoita izvozvo, vanga vari muno muMaryland, ndo vatipa mutakunanzva yemimhanzi yavo yavati top 5, tovimba maifarira, topendera chirongwa chedu chanhasi naToki.
September, October, November, December. Kore ino zara chopera, no tenda marinda rarama. Nika choka, hamashiki taka enda, vakata takukunda vakafa. Nechi noti pone zapkisili, mari wajini musiki. Uno gida ini, jipembera, wafina mkisi musiki. Shakaoma, pasina ishe chicha taikona, pakufema jimbo chatinoronga, taikonya, ashina monya, kungobona, kana rapsona, ifunoriwona, kune ama ishe chitipa mpeta, akatongo mira onyasha, nganswaba no pembera machita pati, une laki mupenyu ifu harikudi, chikuru kungo tenda kwa harimufuzi, simbarenyu harikumi. Sarachopera no tenda marinda rarama ikateuka ama shiki takaenda vakata takukunda vakafa.
Anzi na Toki vibes achitipa kamboke Christmas. Totarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo dzekereke yeguta reJehovha inozivikanwa nezita rekuti Church yaMaichaza dzakapisirana dzimba nezuro. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti hurumende iri kunzwisisa dambudziko rakatarisana nevanhu nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemabhazi. Boka rezveutano reHealth Services Board rasevedza vana chiremba vari kuramwa mabasa kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vashandi kana kuti disciplinary committee musi wa 4 mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare masikati anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.